vama zvimata ndo vatate gara tichishanda navo kune zvedzidzo hatingati pane chakawanyanya chatiri kutarisira kubva kwavari nenyaya yekuti mushandiro wavo tinovaziya munhu anoverenga bepa rakasiya ravanyorwa navadokora achiedza nepaari kuona kuti angoedza kuita nemo nemo zvavanga vachiita ivo chatingangovakurudzira vamazvima ndechekuti vatange kudzidzira kukonsalta vanhu vanoenda nezvedzidzo zvakanyanya vadzidzire kuisa musoro pamwe chete nevanhu vese vane shungu nedzidzo kuti tikwanise kutipa tomuonera pamwe kuti dzidzei muzvikoro medu isimukire asi isu vati hatichinyanyotarisa ndei vanoita mubato wemari nevepublic service vatinoona kwakaiswa mazita matsva akaiswa
muri kutarisira kuti vaite sei apa
isu chatiri kunyanyotarisira ndechekuti vawedzere mari iri kutambirwa nevashandi nenyaya yekuti mukatarisa mapuraizi akukwira kwaaita airodha income yematicha zvakanyanya yemasil sevens yevanhu vose vari kushanda neizvezvi tingatoti up to 100% tikutotarisira kuti gurukota rinoona nezvevashandi vehurumende richatanga nekutogadzira musangano wekunegosheta kuti mari iwanzwe rinokuru inosumudzwa chechipiri tirikutarisira kuti pachinjwe mitemo yemastructure yedu yenegotiation yatanga tichishandisa yataigara tichema nayo kuti apex haichaite kuti iite manegotiations NGNC haichaite kuti iite manegotiations taakuda kuti tigare pasi tigadzire structure nyowani inoita kuti manegotiations anga ari manegotiations echokwadi kwete kungoungana muchiudzwa zvekuita naemployer sezvaagara achiita kumashure nemitemo yairipo izvozvo
sei musiri kufara nezviri kuitwa neapex council nevamwe
apex yaane nhoroondo yakakura yekutengesa vashandi ichiti zvisungo zvinenge zvichiitwa nevashandi iyo kana yanogara patafura vanhu vari vanoenda kusvika vachitengesa chechipiri mutemo wacho wakatogadzira apex nekuti inge ichiexista hauchaenderane neconstitution wakagadzirwa muna 1997 pokwanga kuchingori nemaunion maviri chete aimirira vashandi vehurumende hauchaenderane nezviri muconstitution mukatarisa chinonyanyoshoka pamutemo iwoyo zvinonzi kana kwava kunoitwa manegotiations hurumende inogona kugara pache zvayo ichizvinegosheka iri yoga ikatokwanisa kutobuda nechisungo chekuti tawirirana nevashandi zvakati saka tiri kutotarisira maperfomero ari kuita vashandi vari muapex nemutemo wakagadzira apex yacho kuti zvichinjwe kuitira kuti vashandi voice ravo rikwanise kusvika kuna employer wavo
saka muri kuda kuti muwedzerwe mari yakawanda zvakadii uye muchanyora here tsamba kupublic service commission apa
chekutanga mari yatida kuwedzerwa tiri kungoti 100% sekutaura kwataimboita gore rapfuura tinoziva kuti 100% haichakwani asi vose vanhu vanoziva kuti nyika yedu yakaomerwa tiri kungoramba tichiti dai tangoiswa 100% mari yedu yasimukira chechipiri tichange tichiungana pamwe chete nevamwe vanomiririra vashandi vehurumende tichimutsiridza boka redu refozel kuti titange zvakare kuisa puresha kuhurumende kuti iwedzere mari yedu tichazenge taakunyora gwaro rekuendesa kuvatungamiri vatabatana pamwe chete nemamwe maunions anomirira vashandi vanoshandira hurumende tiri kunyanya vanomirira maticha tiri paumbrella yedu yefederation of Zimbabwe Educators Union.